manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 13, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wemauto munyika General Constantine Chiwenga vanoti kudzingana kuri kuitika muzano PF kunofanirwa kumiswa zvachose sezvo kusina kunakira nyika. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Vanoti zvitokisi zvemunyika hazvina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemauto munyika General Constantine Chiwenga vanoti kudzingana kuri kuitika muzano PF kunofanirwa kumiswa zvachose sezvo kusina kunakira nyika. Vachitaura nevatori venhau muHarare vari kumuzinda wemauto kuKG6 vachiwenga vati izvi zvikasamiswa mauto achapindira mukuona kuti vari kukonzeresa nyonganyonga iyi muzano PF vatorerwa matano akaomarara. Vachiwenga vati muzano PF mune vanhu vari kukonzeresa kusagadzikana avari kunangana nevanhu vane nhoroondo yehondo. Vati mauto haasi kuzoisa maoko muhomwe zvinhu zvichishata munyika nemubato rezano PF. Vachiwenga vatiwo vanhu vari kukonzeresa mutauro muzano PF vanhu vasina nhoroondo yehondo. Mashoko avachiwenga anouya mazuva mashoma zvichitevera kudzingwa muhurumende nemubato rezano PF kwakaitwa vaEmerson Munangagwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vachiwenga vatiwo munyika mune munhu mumwe chete ane masimba aakapiwa nebumbiro remitemo yenyika anova mutungamiri wenyika kwete munhu wese kuti angangomuka achitora masimba aya. Vachiwenga vati zano PF yapindwa napongwe uye pane vari kuda kuparadza bato nechemukati.
But what is significant to us and the generality of Zimbabweans is to remember that all these rebellions were diffused by the military. But at no point did the military usurp power. We must remind those behind the current treacherous shenanigans that when it comes to matters of protecting our revolution, the military will not hesitate to step in. ZANU-PF standing political virtues.
Munhoroondo yechimurenga makazara nyaya dzevanhu vaimbotengesa asi vechiuto vaipindira. Kupindira kwavo hazvaireva kuti vaibva vatora masimba asi vaibva vagadzirisa. Nekudaro kana paine zviri kunetsa vemuchiuto havasi kuzotya kupindira.
Vachiwenga vati nekunetsana kuri muzano PF hakuna kana chaitwa munyaya dzezveupfumi kwemakore mashanu apfuura munyika. Vati izvi zvapa kuti vanhu vashaye mari uye mitengo yezvinhu ikwire. General Chiwenga vashora vamwe vakuru muzano PF avo vati vanoshora vakuru vemauto. Vatiwo vasina zvido zvechimurenga vari mubato iri vanofanira kudzingwa uye vatiwo bato iri rinofanira kubvumidza vanhu kuti vakwikwidze paExtraordinary Congress vakasununguka. Vachiwenga vatiwo mauto haasi kuzoregera bato richitorwa nevatengesi. Vamwe vanoti zviri kutaurwa navachiwenga kutyora bumbiro remitemo sezvo mauto asingafaniri kupindira zvachose munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJay Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition.
VaZulu mashoko avachiwenga anosiya nyika yave paine chiya chatingati chamutava nhava nekuti hatichazivi kuti zvii zviri kuda kuitika munyika. harichazivi kuti vachengetedzi venyika vakuru vemasoja vafungei pamashoko awaya. Asi andingataura ini sembongorori munyaya dzezvematongerwo enyika ndechekuti ndinovimba kana kudavira kuti ivo mukupa mashoko avo vanonzwisisa kuti mukore uno hauchazi mukore wekuti mauto angade kuti apindire mune zvematongerwo enyika kusvika pakuda kutozenge vachitora masimba kana kuti vachinge vachiita zvekumanikidzira kuti ndiani achange ari pachigaro chipi. Nguva iyoyo yakapfuura kare. Zvinokatyamadza, zvinovhundutsa, zvinotyisa, asi tinongovimba kuti isusu vanoziva kuti havafaniri kuti vaendese nyika kwataisireva.
Asi nemashoko aya zvichaita here kuti vachiwenga vanga vachishanda vese navamugabe zviri nyore?
Apa vachiwenga havacharwi vachiita zvekunyangira, vatobuda pachena pavakamira chaipo chaipo, nekuti zviri pachena apa ndezvekuti nyaya iri kutaurwa navachiwenga yakanangana nekudzingwa kwevaimbo vemuteedzeri muzanu PF uye muhurumende vamunangagwa. Vamunangagwa vakadzingirwa nyaya yekunzi navamugabe, vamugabe vanga vasisina chivimbo navo. Zvino vachiwenga vakabuda vachitsigira munhu anga achinzi navamugabe haasisina chivimbo, havasina chivimbo naye. Tinoti zvakare mutauro wakadzama kudenha mangwiro. Saka vachatosangana nazvo zvinoitika kana wadenha mangwiro. Handifungi inini kuti vamugabe vachazenge vachingoitora vakarara nhau iyoyi. Ndinoona sekuti dzatopakatanwa zviya zvekuti pachatoita chamutava nhava pakutaurirana kwevaviri ava kusvika pakutoti iye mubati wemasimba chatangomirira isusu pachirungu tinotaura mashoko ekuti tamirira kuona kuti huku strike first.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoe Mabhenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti havana kunge vanzwa zvataurwa navachiwenga, asi vakati kana vataura zvavataura izvozvo nyaya inenge yotoda kuti vamugabe mbune vapindire. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvitokisi zvemunyika hazvina kumira zvakanaka. Izvi zvinotevera kurara kwakaita vamaguhu nevamwe vavo 23 muchitokisi chepamutare Central Police Station usiku hwemusi wechishanu mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekupinda zvisina mvumo muminda yemangoda ekwachiyadzwa. Vamaguhu vanoti muchitokisi mavakanga vari makanga musina magumbeze, asi kuti vakarara vakafuka zvikorobho chaizvo. Vanoti nekuda kwekuti tumagumbeze utu hatuwatywe, inda dziri kuita madiro ajojina muvasungwa. Chimwe chavanoti chakavashungurudza kusashambidzika kwechimbuzi icho chinodirwa mvura kamwe chete pazuva uye zvichiitwa nemunhu anenge ari kunze. Vamaguhu nevamwe vavo vaibva kunyika dzinoti Brazil, Britain, Kenya, South Africa, Swaziland, Uganda neZambia vakazobhadhariswa mari inoita $100 pamunhu yenhenda murandu kana kuti fine. Asi vamaguhu vanoti mamiriro ezvinhu muzvitokisi ndiwo akaita kuti vabhadhare mari iyi, kwete kuti vakabvuma mhosva dzavaipomerwa. Vanoti vari kuronga kuenda kumatare kuti aongorore zvakare nyaya yavari kupomerwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndinangwe kutanga nekupa chidimbu chezvakataurwa neumwe murume wekuBrazil. Ndakamubvunza kuti uri kunzwa sei. Akati iye iri harisiri jeri, iri igehena. Nechikonzero chekuti chekutanga macells epamutare Central Police Station haana malights. Chechipiri hamuna magumbezi. Mune madzoto arimo ekuti kana zvikorobho zvinoshandiswa kukorobha pasi zviri nani. Chetatu, chimbuzi chirimo hachina kuvharidzirwa kubva kunzvimbo inenge yakararana. Hamuna kana matishu ekushandiswa nevanhu vanenge vavharirwa imomo. Chimwezve chiripo ndechekuti zvimbuzi izvozvo zvemutorongo hazviflashwi mvura ba. Vanozoflasha mvura nepanze makuseni kuma 8 o'clock mangwanani.
Matambudziko ese amataura aya ari kukonzerwa here nekuti hurumende haina mari yekugadzirisa zvinhu izvi?
haisi nyaya yekuti hurumende haina mari. Majeri edu akagadzirirwa kushungurudza zvikuru sei vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vanhu vanopikisa hurumende.
Pakavana vanoda kunge vachipa rubatsiro rwemagumbeze nezvimwe zvinodiwa mumatirongo, munoona here zvichitambirwa?
Havatambiri zvakadaro nekuti zvinokanganisa urongwa hwavo kuti vanhu vanenge vasungwa varwadziswe.
Tinoonawo kuti imi makabhadhariswa mari yefaindi, kureva here kuti makatambira mhosva yamaipomerwa?
Haisi nyaya yekuti vanhu vakatambira mhosva, inyaya yekuti vanhu vanga vari mugehena. Vamwe vanga vakuratidza kuda kufenda nenyaya yekuti vanga vachingofema mweya wemuchimbuzi. Saka changa chiripo ndechekuti vanhu vakwanise kusunungurwa kubva mugehena mavanga vari. Then mushure mezvo ini ndakushirawo kuenda kumatare kuti ndinoapplya kuti vaite review kana kuti vaongorore zvakare mhosva yandakapiwa.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rapa hurumende mazuva 14 kuti imise kumanikidzwa kunonzi kuri kuitwa vadzidzisi kubvisa mari dzekuitisa misangano nebato reZANU-PF, uye kuti ZANU-PF isashandisa zvinhu zvezvikoro zvakaita semabhazi aya anonzi anomanikidzwa kutakura vanhu vachienda kumisangano yebato iri. Sangano revarairidzi iri rinotiwo rakumbira rubatsiro kubva kuSADC, African Union neUnited Nations kuti masangano aya apindire panyaya iyi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF. Tanonoka Wando weStudio 7 abata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri mugwaro ravanyorera kuhurumende.
Ministry of Education mazuva anokwanaiwo 14 yekuti vakwanise kunyora gwaro rekuzivisa vashandi vose vavanoshanda navo kuzekilai kuti vazive kuti hazvitenderwe pamutemo kuti political party imwe itenderwe pazvikoro ichiuya ichikohesa maticha tivamanikidza kuita fundraising ipapo.
Mati mawana mhinduro here?
Hatisati tawana mhinduro pari zvino, tichiri takamirira kuziva mhinduro. Asi kana vachinge vatadza kuita zvataitaura tichaita kuendesana naMatare. Hatiti kuti maticha arambe achifa, vamwe vachiremara, vamwe vachisvika kutiza basa ravo nekuda kwemhirishonga dzematongerwo enyika. Nharaunda yepanodzidzirwa nevana ngaive nharaunda isinei nemakakatanwa ezvekutongwa kwenyika.
Munofunga mungakwanisa here kumisa ZANU-PF?
Kumisa ndochinangwa chedu, asi upenzi hwavo kana uchinge uchiramba uchienda mberi unofanira kuti ukwanise kuitwa keeping check neparliament. Ndosaka tiri kutaura navanhu vekuparliament that motion inofanira kuraiswa pa-question and answer neministry. What is the policy position a ministry?
Muri kutiwo munoda kuti SADC, African Union neUnited Nations zvipindire kuti vabatsire kumisa izvi, makavataurira here?
Takanyorera matsamba kune mabazi United Nations kana tichitarisa mabazi United Nations tichitarisa mabazi akaita sana UNICEF, tichitarisa mabazi anoona nezvedzidzo dzevana nezvekodzero dzevana vadiki. Takatumira matsamba kuti tivahighlightira kuti tisimudza tingati red flag kuti pano paita dambudziko rakati ratinotarisa kuti munokwanisa kupindira. Izvi zviri zvienderana neOslo Declaration zvienderana nemasafe schools chinore chisungo chinoti pazvikoro hapafanhu henge pachikonzerwa mhirishonga mhando ipi zvayo zvinotarisa vana kuti vange vachidzidza.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare naTanonoka Wandi weStudio 7. Vagari vemuguta reMuharare nhasi varatidzira vachinyunyuta kuti mvura yavari kunwa ine tsvina uye kuti iri kunhuhwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera. Yeah.
Kusachena kwemvura uku kwakonzera kuti vagari vekumisha inogara vazhinji yakadai seGlenora, Highfield nemufakose nhasi varatidzira vachiti havakwanisi kutenga mvura yekunwa yakachena. Mumwe mugari wekuGlenora, amai Roger Tongesai, vanga vari pavanhu vanga vachiratidzira vaudza Studio 7 kuti mumusha wavanogara vana vazhinji vari kutambura nemudumbu. Amai Tongesai vanoti vanotoshamisika kuti kanzuru mubhajeti regore rinouya iri kuda kuwedzera mari dzemitero yemvura ivo vachipa vagari mvura ine tsvina.
Kwaliti yemvura yatiri kuwana muno muGlenora haina kumira mushi, nekuti mvura yacho ukatasa isuweji iri kubuda musuweji ndo mvura yachayo iri kubuda patepi. Kwaliti yachona haina kutombomira mushi. Ndofunga tatone 2 months, 3 months kaiboilisa iri kubuda furo. Yabuda furo kudari inenge yakaita green, ukada kuti uinwa hainwike. Saka mvura yacho haina kutombomira mushi, plus tiri kuita problem yemudumbu. Even kana kubikisa haisi kuita kana kubikisa. Saka vana ine zvinhu kadaona outbreak yevana kurwara kwari kuita nenyaya yemudumbu, inyaya yemvura. Saka tachida kuti kanzuri itigadzirirewo nokuti ine zvimvura varoda kuikwidza. Varoda kukwidza vakwidza mvura iyo bhatwa kuti papuwa quality yemvura.
Mumwe mugari wekudziva raseko amai Alice Kasina Munda vati mvura iri kubuda ine ruvara rwakangofanana nemasuweji. Amai Kasina Munda vati zvinovashungurudza sevagari ndezvekuti pamusoro pekusviba mvura iyi inopedza nguva refu yaenda zvichisiya vagari vasina chekubata.
Mvura yakasviba zvisingatomboiti. Mvura iyoyo ine mafuru, imvura yegreen. Zvokuti ndakatomboita rimwe zuva ndovanaenda kuna Chivero ndichida kunoona kuri kubva mvura iyoyo. Pandakapinda muna Chivero manhuwira anoita mvura iyoyo ndiyo manhuwira anoita zvekare mvura inoya patepi. Zvichireva kuti isusu tiri kutonwa sewage. Haisi mvura iri kutombotrinwa. Maridza vari kutaura izvozvo kuti vari kutrita. Hapana zvavari kutomboita nekuti isusu tiri kutonwa raw sewer kudzimba dzedu. Ende mvura iyoyo haisi kutombouya nguva dzese.
Kuratidzira kwaitwa kuGlenora kwatungamirwa nesangano rinorwira kodzero yekuwaniswa kuvagari mvura yakachena yeWater Community Alliance. Vanotungamirira sangano iri vaHardlife Mudzingwa vati misha inogara vanhu mizhinji iri kuwana mvura yakasviba. Vamudzingwa vakurudzira guta reHarare kuti ritarise mamiriro emvura painosvika kuvashandisi, kwete kutarisa mamiriro emvura painobva kuMorton Jeffrey kunova kunobva mvura inoshandiswa nevagari.
Kwaliti yemvura muguta reHarare haina kumira zvakanaka. Mukaenda pamvura iri kubuda pamatepi kumisha mizhinji iri kubuda chinowa sewage. Saka mvura ngaitestwe patepi. Dambudziko ratiri kuita nderekuti paunotaura nyaya yehurukuru nekwaliti yemvura nevanhu veguta reHarare vanokutaura zvekwaliti iri paMorton Jeffrey. Saka izvozvo inozotravela kubva ikoko ichishandisa mapaipi mamwe aora painosvika kuvagari, kwaliti yayo inenge yakompromise. Saka tiri kuti mvura ngaidi tariswe pachi. Patepi kwaliti yayo haina kumira zvakanaka. Vagari vari kuchema nezvayo muguta rese reHarare.
Vamudzingwa vati sevagari vanokashika madzoka kuti kunyange guta reHarare rakawaniswa chikwereti chemamiriyoni zana nemakumi mana nemana emadhora kubva kuChina, havasati vaudzwa kuti mari iyi yakashandiswa kuitei. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti mvura yeguta yeHarare painobva kuMorton Jeffrey inenge yakachena zvinofambirana nezvinodiwa neWorld Health Organization, asi vakabvumawo kuti nekuda kwetsvina mupombi dzinofambisa mvura, mvura inozogona kusvika kuvagari yakanganisika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadipo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaimbove mukuru weimwe kambani yemishonga vaAlex Azar kuti vave gurukota rezveutano. Kana vakatambirwa, vaAzar vanenge votsiva chigaro chakasiyiwa navaTom Price avo vakasiya basa muna Gunyana mushure mekupfachura mari yehurumende vachifamba nendege dzinodhura panzvimbo yekushandisa nzira dzekufamba nadzo dzinochengetedza mari. Makurukota ezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika anobva munyika makumi maviri nenhatu dzenyika makumi maviri nesere dziri mumubatanidzwa weEuropean Union nhasi yanyorerana chibvumirano chakakosha muBrussels chekudzivirirwa kwenyika chakanangana nekusimbisa kubatana kwemubatanidzwa uyu mushure mekubuda kweBritain uye kudzivirira kupindira kweRussia. Chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa kuvhota chapera nhasi. Zimbabwe Electoral Commission ichiti vanhu vanyoresa kusvika nezuro vanga vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru zvitatu tisingatarisiri vanhu vanyoresa nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Zvaburitswa neveZimbabwe Electoral Commission zvinoratidza kuti kusvika nezuro dunhu reBulawayo rine vanhu zviuru makumi masere nezvitatu vanove zvikamu makumi maviri kubva muzana zvevanhu vanyoresa. Dunhu reMatabeleland South ranyoresa vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nezvina, ukuwo dunhu reMatabeleland North rine zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe. Dunhu reHarare rine vanhu vakawanda kudarika vamwe vose munyika vanove zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvitatu vari zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana. Dunhu reManicaland ndiro riri panzvimbo yechipiri pauwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota. Dunhu iri rine vanhu zviuru mazana matatu zvinove zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC pamusoro pekuti basa rekunyoresa vanhu rafamba sei kusvika pazuva ranhasi apo pari kupera chikamu chechipiri chezvikamu zvina zvekunyoresa vanhu. Asi tisachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika, sangano ravo riri kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanyoresa vachiri vashoma.
Zvatiri kuona pari zvino ndozvokuti uwandu hwevanhu vanyoresa kusvika nhasi sevavhoti huri kuramba huri pasi pechikamu che50%. Uye kunzvimbo dzakawanda uwandu ihwohwo hausitotombosvika kana pa25% chaipo. Takatarisa kunzvimbo dzakaita seMatabeleland South, Bulawayo neMatabeleland North.
Vamakoni vati vanoshushikanawo nenyaya yekuti vaongorori vavo pamwe nevamwe vanhu kunyanya kumaruwa vari kutyisidzirwa nemadzishe kana masabhuku panyaya iyi. Murongi wemabasa musangano reAvameli Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vanoti sangano ravo rine chirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane magwaro ekuzvarwa.
Sangano rakamirira kodzero dzevanhu nemamwe masangano akaita seElection Resource Center, Zimbabwe Human Rights Association, zvatakwanisa kuita ndezvokuti tapinda kuita uongororo, tapedza kuita uongororo toona kuti tingavabatsira sei. Vamweni tikuvanyorera maafidavit anotsanangudza kuzvikonzero zvekuti indava vasingawane zvitupa.
Chikamu chechitatu chechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chinotanga musi wechina mbudzi 16 chichipera musi wazvita 1. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanorarama nechirwere chegomarara runoita kuti miviri yevanhu iite zvinyama zvinyama zvinokura pairi vari kunetsekana kuti varapwe sezvo zvipatara zvemunyika zvisina michina inokodzera. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Amai Benedict Makumbe, avo vanogara musha wemabvuku muHarare, vanoti vaakushaya kuti vodii nemwana wavo Bridget Mandimutsira uya nemakore mapfumbamwe ekuberekwa, uya fushirika chiso chake, zvavanoti zvakakonzerwa nechirwere chegomarara remuganda iro ravanoti rakatadzwa kurapwa muzvipatara zvemuno.
Bridget Mandimutsira ane condition inonzi xeroderma pigmentosa yakazodevelopa to multiple skin cancers. Pari zvino ane melanoma pazasi peziso rake, yakatoafekta ziso rake rekuleft zvokutoti harichatooneka.
Amai Makumbe vanoti vakamboenda nemwana uyu kunorapwa kuSouth Africa asi vave kushaya mari yekudzokera kuti mwana uyu anobviswa nyama iri kukura kumeso kwake.
Vana chiremba vomunomu vari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba ari under palliative team vanoona nezve pain management. Ndozvo vakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kungogara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka, nokungoramba ari mumba asinga expose kuzuva nokuti condition yake inonzi nokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vana chiremba vemuno vakati havana chavachakwanisa kuita pamwana uyu, vachiti izvi zvakafanana nekunzi mwana uyu ngaaende zvake anofa. Mumwe mugari wemabvuku vapatrick Chidarikire vati dai hurumende ikakwanisa kubatsira vanhu vanorwara nezvirwere zvakadai, sezvo vachiti vamwe vanhu vanenge vave kusema kugara kana kutarisa vanhu vakadai.
Sandaitasa kuti dei kwakwanika vanhu vanokwanisa kubatsira mwana akadai, edha anga mawishes kana vhini mapolitics acho anomirira vanhu ivakwanisawo kuuya kubatsira mwana uyu abatsirikane arapwe akwanise kufara, because I know kuti akaita zvaakaita izvi vazhinji vanogona kutomusema vatode kuswedera padhuze naye. Saka zvinhu zvisingatarisirwi mutsika dziri dzichivanhu kuti vanhu vakadai vongotariswa.
Amai Makumbe vari kukumbira veruzhinji kuti vavabatsirewo nemari inokwana chiuru chemadhora kuti vanorapisa mwana wavo kusouth Africa, sezvo vana chiremba veko vakati vanokwanisa kuvabatsira.
Vanonditumira mari panhamba dzinoti 0774327867 kana kuti inini ndinogara kumabvuku kuCaledonia. Kana vanenge vachida kundishanyirawo vakasununguka kushanya vachiuya vachizoonawo Bridget.
Zvinonzi vanhu vanorwara nechirwere chakadai vari kungofira mudzimba, sezvo zvipatara zvichinzi zviri kuramba kuti vagare muzvipatara vasina kubatsirwa kwavari kuitwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vamwe vashandi mubazi rehutano vasina kuda kudomwa nemazita vachiti havabvumidzwe kutaura nevatori venhau vati chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina mari yekutenga michina inovheneka gomarara remelanoma. Vatiwo hapana vana chiremba munyika vane unyanzvi hwekurapa chirwere chakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munhau dzemitambo, vanofarira nhabvu munyika vakave nenguva inodakadza apo maBarcelona Legends akaratidza zvidavado muNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri venhabvu vanodarika zviuru makumi mana vakave nezuva rinodakadza muNational Sports Stadium nesvondo, apo vatambi vaimbotambira Barcelona, maBarcelona Legends, akaita mangange 2-2 nemaZimbabwe Legends mumutambo wakanakidza zvikuru. Mutambo uyu wakaunganidza vedzimhuri hama neshamwari, kusanganisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekedzela mupoko, avo vakati mitambo yakadai inofanira kuramba ichiitwa sezvo ichibatanidza vanhu munyika. Edelbert Dina, uyo akambotambira Darren T, Capes United nemaOrioles, akafadzwa zvikuru nechaunga chakauya kuzovaona vachitamba kunyange hazvo mazuva avo munhandare akasvika kumagumo.
Pandakapedzera kutamba munomu and ndaifara kwazvo ndichiona inokutamba kunenge kune vanhu vakawanda kudai izvo. Saka tichitamba ne Barcelona Legends ndazwa kufara support yatapiwa nemaanigiri supporters, ino vari kuramba vainesu even though vatidza kuti zvedu taita sei takura, but ndinofara kunge ndiri pano.
Vakawanda vaive munhandare iyi vakabuda vachibvunza kuti vatambi vakaita saEdgar Davids, Johannes Ngodzo naRonald Sibanda vakaregedzerei nhabvu yepamusoro, sezvo kunyange vatikurei vakaratidza zvidavado izvo vamwe vechidiki vasingakwanise kuita. Patrick Clivert ndiye akakanda zvibodzwa zvese zvemaBarcelona Legends, asi Zimbabwe yakaramba kunyadziswa pamusha payo ndokudzora nezvibodzwa zvakabva kuna Edward Sadumba naZenzo Moyo. Nemugovera wakare, chikwata cheHarare City chakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekurova Hauma 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika muzano PF nezvazviri kuvhiringa mumamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi, utano nezvimwe zvakadaro, pamwe nezvinoreva mashoko emukuru wemauto General Constantino Chiwenga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. anokuoneka yana mufaro. Ndini Jonga Kande Miri, ndokusiyaimwe na Chris Gande na ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 13 lwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo engucommander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngabe izintweni zebandla lepolitics kade sabathela bona labantu abe ku army ababe sempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba ningene kwezimbuto umbuto kaulani lepolitics
ukulwisana kubandla lezano PF sokungenelwe libutho ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi namuhla esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla.
Kakhulu lokhu sikhathazela ngangapha kobulawayo leMathele North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu kuluhlu lwabavoti kukhetho omnyaka ozayo liphele lamhlanje. Ikhomishini yezokhetho iZEC isithi ibisibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.3 million.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council babe lombuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlale ezivikele emikhuhlaneni efana lengculaza, i-BP, i-diabetes leminye.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Ukulwisana kubandla lezano PF sokungenelwe libutho leZimbabwe ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla, ikakhulu abalwa impi yenkululeko esithi lokhu kumele kumiswe ngokuphangisa. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla, uChiwenga uphinde wasola kakhulu amalunga ezanu PF angayanga empini esithi yiwo ahamba phambili ekuxotsheni abanye ngenjongo yokudiliza leli bandla. Abanye bathi lapha uChiwenga ubekhuluma ngabantu abafana lomnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe bona abangamalunga eqembu le-G40. UChiwenga wengeze wathi ukulwisana okukhona kuzanu PF sokubangele ukuhlupheka okukhulu kuZulu okugoqela ukusilela kwemali emabhanga. Uthe akulantuthuko ebekhona eminyakeni emihlanu edluleyo ngoba amalunga ebandla lezanu PF ephakathi kokudlephana kulokusebenzela uZulu. Uthi njalo ukuxotshwa kwabantu abalwa impi yenkululeko kumele kuphele. Wengeze njalo wathi umuntu wonke kumele anikwe ithuba elilinganayo kukhetho lwenkokheli yaleli bandla ngompalakazi ku-Extraordinary Congress. Amazwi kaChiwenga la aza ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende lakuzanu PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMgabe. UMgabe yena ngokwakhe seke wasola ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Owalwa impi yenkululeko njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi kusobala ukuthi uChiwenga usekela uMnangagwa, njalo uthi into engalunganga ukuthi ibutho lingenele kwezombusazwe.
Into sobala newethu ukuthi ubaba lo engu commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics. Kade sabatshela bona labantu abeku army ababe sempini ukuthi hlukanani lezalo PF ngoba lingene kwezimbuto umbuto kawulani lepolitics. Kade kusukela ngo 1981 iarmy ingenela kweze politics kubulawa abantu eMathebeleland kwakuyi army igugura hundi was a 50 brigade of the Zimbabwe National Army. Sithi thina bavele baqhasa ubula khona lapho ukuthi bazifake edakeni olungaqondananga nabo. Angaqalisa namhlanje ukuthi uzwela abantu ngentuthuko i-development naleyo. Isikhathi sonke lethu zani thina eMathebeleland for instance akasiboni i-development since 1980. Kuyamangalisa kathi ukuthi athena kakula development, kakula msebenzi, kakhulume zonke izinto ezizakala ezimbi. Akhulume lokuthi abantu babulawa izana. Kakukhulume, akhulume lobusele obukhona ukuthi laye wayengomunye wakhona. Kabakhuluma ngokudilizwa kwamaplazi. Akhulume ngakuthi kwabulawa abantu kudilizwa amaplazi. I-army yangene. Kakhulume zonke izinto ezimbi. Athi ukuthi yaxolisa ebantwini beZimbabwe yena njengomuntu okhokhela ibutho. Abethe sithi ukuthi kumele ukuthi i-army yehlukanise lezana PF ngoba into embi yonale ezakala ezweni lethu eyekelelwayo ngoba abantu singalazikhali singalamandla. Asila indlela ukuthi sithi ami kayehlukanise lezano PF.
Umgabena ubona eyiphatha njani lindaba?
La ngakula nto angayenza mhlambe angakwenza ukuthi ambophe. Ngaye lesibindi senise ase abantu sokubulala abantu eMathebeleland, ngambophe lomuntu sibone.
Bakhona abathi mhlawumbe lapha ibutho lingaba selizama ukuhluthuna umbuso. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela na?
Ye kuyenzakala ukuthi bafuna ukuhluthuna umbuso besenzela lo wabalekayo, lo wafohlayo. Ongomunye lawo isikiwi balwela isigebenge esabulala abantu eMathebeleland. Yinto abayenzayo basebenzisa ibutho okungekho emthethweni ukuthi balwele izifiso zomuntu esingathi nayo political ambitions zikamnangagwa yizo ezijovayo la nomthetho obamele ukuthi abotshwe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo ungumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Ukuhlaziya amazwi kaChiwenga sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lapha ngibona ukuthi kukhulume indoda elobuhlungu, indoda ekhanya ilamazwi amaningi kodwa amanye amazwi akhona engaphumi kuhle. Kodwa ngiyabona ukuthi lapha nje bezama ukuphuma nje imicabango yokuthi yena kajabuli ngento eyenziwa uMujuru, yenziwa uMnangagwa, loba engathanga kufaka isobala kodwa engibona mina.
Abanye bathi okusobala lapha yikuthi ubaba uChiwenga nxa esithi kulama counter revolutionaries abantu abangayanga empini athi yibo abadiliza ibandla leZanu PF. Abanye bathi ukhuluma ngabantu abafana labo Jonathan Moyo ilonkosikazi Grace Mgabe. Yena uMgabe ubona ekuthatha njani lokho?
Vele phela njengoba ngithile ukuthi nxa ungazu ukhiphe ingubo embethe amazwi akhe uqondane labo khasikule labo jata malokhesi Mgabe ngoba vele yena wavele wathi yena kudala ukuthi uba nomongameli i-state jacket. So nxa abanye laba bethiwa khona kabayanga empini sebentshontshe i-revolution utsho vele bona ukuthi vele kakubajabulisi bona ukuthi sekukhanya umbuso esiqondane labo abantu abangayanga empini. Ye i-National Army yafanange ingenele embusweni kodwa nikelani indoda ikhulume nxa ilobuhlungu indoda mayikhulume ekucabangayo.
Abanye bathi lapha uChiwenga sezidalele udubo okuzalandela ukuxotshwa kwakhe umsebenzi ngumgabe. Ukubona kusenzakala ngaleyo ndlela?
Yabona ukuthi ngibona ngathi laba abatsho njalo kulokuyiqiniso okuthize ngoba siyazi phela umama yena usesiledi wayevele wathi yena uChiwenga ule nkinga wayevele wathi yena nxa lifuna ukuthi lingidubele make lingidubele eqondane laye. So ukutho ukuthi i-contract yakhe lani yayivele ikhona ethi yakhona iza-expire ayimkhole ukuthi iza-renewa seqondane loku-retire lapha ngoba babevele betshilo ababuyisayo ukuthi abantu besibuthi bazanikwa imisebenzi eminye. Hatshi lapha vele iqondane lo mama lo wababusayo ngibona ngathi i-retirement yakhe siseduze.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Ihlandla lesivili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isithi ibisibhalise abantu abayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 2.3 million izolo. Ihlandla lesithathu lizaqala mhla ka 16 kulenyanga liye phela ngompalakazi mhla ka 1. Uhlelo lolu luzaphela ngehlandla lesine. Abaningi bathi kusobala ukuthi izeki kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa njengokuthembisa kwayo ngoba bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. I-Christian Alliance ngenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSeni Sfanda.
Bona ngani lolu hlelo lukuhamba bijana kancane ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi inani ebelikhangelwe emadolobheni wonke jikelele lokhu lilutshwana nxa sikhangele inani labantu asebehambe bayabhalisa amagama abo bathola ilungelo lokuyavota. Ikakhulu lokhu sikhathazela ngangapha koBulawayo, the Matheven North and South, lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu. Ngakho lokhu kuyakhathaza okokuthi ngibona ngani mina izeki kumele ukuthi kukhulunyiswane layo ukuthi ngabe kuyaqheliswa lolo hlelo.
Kuyiwa nje kuhlandla lesithathu kuyini okungenziwa yizeki okungenza abantu babhalise ngobunengi?
Okokuqala ngizakhuluma ngalo kuthina esikwenzayo. Thina sesidinge abafundisi abakwanisa ukuncedisa abantu ukuthi bathole amaphepha okuthi bahlala ngapha engathi ngama-affidavits. Sabangenisa ukuthi lapha okuba lamatende khona awezeki labo babekhona bebelobela abantu izincwadi bebancedisa. Njalo thina bese singena emabandleni ukuthi sithi umfundisi ngomfundisi kaphume labantu bakhe bezama ukurejista. Nxa ngibuyela ngemuva ngikhangela yona izeki ngibona ngani mina kuyadingakala ukuthi basuse amanye amathendabo endaweni ezingalabantu bewase lapho okuyabe kugcwele khona abantu engathi kumbe ngesilungu ama-shopping complex ezitolo ezake vele sezilabantu kumbe indawo yabe vele ibuthene abantu bababaningi. Ngoba singakhangela thina sike sabhoda sananzelela ukuthi lapho izeke ebeke khona ongalabantu abaningi kwenze isikhathi ngabe kuyizikolo sizande ezikolo ngicabanga njengempophoma laphana phandle kwempophoma.
Umnumzana uSeni Sfanda isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance.
Kunjalo nje izakhamizi zentalale eMzansi yeGwanda zithi ziyethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abathi uhlelo lokubhalisa kakutsha ukuvota olwe-Biometric Voter Registration i-BVR luzaveza ukuthi uvotele bani osekudale ukuthi iningi lesabe ukuyabhalisa ukuvota. Lokhu kwenzakala iningi lezakhamizi zalumango lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuvota kungenani lokuthi uhlelo lolu lokubhalisa amagama abavoti luzaqala ngolwesine emhlubulweni weZansi yedolobho leGwanda. UVusi Sizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe ezitolo zentalale ngomgqibelo lapho iqembu leVictory siyanqoba ebelikhuba khona inhlelo zokulondoloza ukuthula kanye lemfundiso yohlelo lweBVR. Izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lezombusazwe ebezikulomhlangano zivumelene ukuthi kuhlezi kulokuthula esikhathini esiningi entalale kodwa hathi ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Philemon Ncube uthi ukwethuselwa kwezombusazwe sekuqalile njalo kwakathesi uZulu uyethuselwa ngodaba lokubhalisa igama lakhe kuluhlu lwe-BVR.
Entalale abantu bayethuselwa nxa kuthiwa kuyabhalisa ukuvota kusenziwa i-registration yonale abantu kuthiwa khona bhalisane ama-phone number. Sibuze ukuthi khona ama-phone number lawo abhaliselwane kuthiwa khona mhlawumbe siyavota siyaba sibuza ukuthi khona i-phone number yakho asiyibonanga wena uvotela ubani. So ikwethusela kunye khona kokukhathazana.
unkosazana Juliet Noni oleminyaka kuzalwa ngamathuma esikhombisa uvumelane lo Noni esithi udubo lodlakela luvame lapho kuyiwa kukhetho njalo ludalwa ngabantu abavela kwezinye indawo.
Uyabona labo kuto imana konde vela kumanyama wathi sabayalile ukuthi sina so sichane ngoba vela kusincedile. Lakatesa kusincedile. Lakatesa kwavota imisebenzi abantwana kavana. Abantwana lokhu isiyegula. Thina siyavota ukuthi silungiseni zwelethu. Asivoteli ukuthi sibulaleni makhelwane. Yikho sikhangelele ukuthi abantu kumele sibe matured ekuvoteni ukuthi sibone ukuthi silandela indlela ile qiniso iyangayo.
Imbongo uNcindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi njalo eNtalale uthi isifiso sakhe kubona kulokuthula esigabeni kungabi lokuxegana ngezombusazwe.
Sizwe sihloniphekile ukuthi sitshelwe ngokulandelayo ngamavoti lokuthi abantu kumele babekwazi ukuthi ubudlangudlwanga ngasiwuvota. Okunye engikufisayo ukuthi abantu nxa bezenza umhlangano bengetheselani, bengatshelani ukuba bangaphromisani ukubulalana kodwa bencedisana bakhulume ngengqubekela phambili lokukhetha ukhetho umuntu okumelayo khona umuntu okuhlukuluzayo kumbe okwethuselayo.
Unkosazana Banele Moyo ngomunye walabo abangelalwazi ngohlelo lokubhalisa ukuvota olutsha.
Na hayi besingakalwa nje lokhu kangako sazi nje kweminyaka yonke idlule kade kwanamhla besingakakwemukela khona bezokuthela ngayo.
Unkosazana Siza Lobuhle Moyo owe Victory Siyanqoba uthi yaswelakala imfundiso nge-BVR okuzadala ukuthi iningi lingabhalisi.
So nanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-organizations ahambe khona ngale ukuthi khona ebatshele information nge-BVR ngoba even u-phase 3 eqalisa izekhe zafika khona ngale kodwa iswele ukuthi khona izabhalisa bani.
Iziphathamandla zogatsha lokhetho lweZimbabwe Electoral Commission izek zikhuthaza uzulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtalale.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokungenela kwebutho leZimbabwe empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukuzamazama komhlaba ukunyikinye ele Iran lele Iraq kuthiye abantu abangamakhulu amathathu befile kwalimala abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Kwezempila kahle lamhlanje abohlangothi lweNational AIDS Council babelombuthano okukhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni efana lengculaza, iBP, idiabetes leminye. Umcimbi lo obuhlanganisa abahlabeleli kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Umnumzana Kenneth Ncube owe National AIDS Council uthe umcimbi lo uyindlela yokuphendla indlela yokulungiselela umbuthano omkhulu owe World AIDS Day oza kuba khona mhla ka 1 Mpalakazi.
Yithi esiqoqa umdlalo lo owe Musical Expo sihlose ukuthi sithole abantu abangathola ama services anjengokuthestwa, ukusokwa, ukuchekwa iBP, idiabetes, lezinye nje izinto ezikhangelane lempilo yabo.
Umqondisi weNAC wobulawayo uNkosikazi Natra Nyathi uthe uZulu ufunda ngcono nxa kule midlalo ukwedlula lapho nxa behlaliswe eklasini.
Sinama-targets ukuqeda i-HIV le-AIDS ngo-2030. So lapho siloko sihlela uhlelo lelo le-program ye-HIV, siyananzela ukuthi ibulawayo i-HIV prevalence okwakathe siku-14%. About 60% of abantu abale mkhuhlane ngomama. So, omama babuthakathaka abaningi bangikhona yibo abahlukuluzwayo, bayaswela information ekwanileyo ukuze bezivikele. njalo siyananzelela ukuthi isociety yethu iyacindezela omama ukuthi bengakhulumi kumbe sithi ngesikhiwa negotiate for safer sex.
Uthe bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo bengamemethekisi igciwane le-HIV. UDesire Moyo okhokhela iqembu le-Victory siyanqoba uthe iqembu lakhe lenza imidlalo ekhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi bazigcine bezivikele emikhuhlaneni besebenzisa inkondlo lemidlalo.
Silapha namhlanje ku-National AIDS Council Musical Gala ethagethe abantwana bale 16 to 25 years ama-issues ze-HIV and AIDS. Pushing them to access ama sexual reproductive health services. So Tina siya exhibita namhlanje sifundisa uZulu kakhulu injejane ezakhulayo mayelana nomkhuhlane we-AIDS. And njalo futhi as a performing artist siya yenza umdlalo wedrama ofundisa okhuthaza abantwana ukubana bevale bengavuli because i theme yalonyaka HIV and AIDS. Well, it's a commemoration it corner closing the tape to new HIV infections. So zenza umdlalo or 10 minutes okhuthaza intsha yakho lamantombazana ukubana beziphathe kanjani beqaphele izilo ezikhona emhlabeni ezingabaniqeda ubunjalo babo. So ike sikwenza njengeviki namhlanje.
Okhokhela iqembu lenkululeko yabatsha School of Arts iEASA umnumzana Innocent Dube uthe njengabadlali balomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi azivikele emkhuhlaneni ngoba belabalandeli abaningi. Uphenyo olukhitshwe inhlanganiso ye-UNAIDS luveze ukuthi ngomnyaka ka-2016 ilizwe leZimbabwe libe labantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababambe imikhuhlane kutsha. Kwaba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ababulewe ngumkhuhlane we-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bakhona abachayele ihlombe okwenziwe libutho leZimbabwe elithi kalisoze ligoqe izandla kulabantu ababhidliza ibandla leZANU PF konke lelizwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chris Ndlela lomnumzana Mehlulo Moyo bebuhlelo oluphuma kuebulenjini weFacebook VOA Ndebele.
Ai, kunzima Dube ngani. But ukhanya ngazani vele isingiyomdeni leya. Hayi. Bazama ukwenzela uGrace Stulo lapha.
Kodwa ke anti ke uNkosikazi Grace Mgabe ungani ku-G40. So ke uChiwenga uthi khona kungani kwenzakala ungani kakufuni. Lamba socha semadlongwane.
Hayi, ubona ngazani nxa kungaba njalo. Kungaba ngcono yekela bekulungise bona vodwa khona ngayo
ukuthi bangakulungisa sibili
nxa bevele kutshana bebetshayane cause ngoba lapho ungazani ukudlelwa ngengqondo zabantu la cause indlela umnankakwa wakhutshwa ngayo layo yengazwisiseki but kwakuvele kukhanya ukuthi khona na ukuthi uzaphuma ndlabo bonke abe-team lacost yonke yabo
sebefuna ukutshayikhu kumbe bafuna ukwenzani ngizothoseni lo moyo lapha ecingweni.
Ya abangenele kuye kulungi iZimbabwe ngana ayisela mthetho iZANU PF isenza ngendlela esisa ngayo.
So wena uthi kuthweni mnumzana?
Mina mbona no-othingo nxa zingangenela something ngenzakala etheni kungaba le respect kumaphatlayo kusayo la elizweni.
Kodwa kungangenela ibutho akusoze kuhluphe khonokho.
Bangangenela pho ukukhontrola nothi ukuthi ibutho libusi lize ngoba lingabusa ibutho yonke into izabe isenziwa ngefosi like ukubona kwamanye amazwe akuswa ngamabutho ukuthi akuhambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mehluleli Moyo obexoxa lomnumzana Chris Nleya belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Kwezemidlalo ababe ngabadlali bomdlalo wenguqu eminyakeni edluleyo bathi kumele ugatsha lweZimbabwe Football Association luhlale luqoqa imidlalo enjengalo obekhona ngempela viki edluleyo lapho abadlali beZimbabwe abadlale khona labo sowabo ababedlalela iqembu elidumileyo eleBarcelona. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli ngemva kwalomdlalo oqhutshelwe enkundleni iNational Sports Stadium ngensonto njalo ophelezi ngutshikilo bhanqa 2-2 osengumqeqetshi osebenzela elizweni laseBotswana uMadinda Ndlovu utshayele ihlombe abaqoqi balomdlalo esithi benze into eqakathekileyo kakhulu.
Bayenze into eqakatheke kakhulu elizweni lelonke, basenze sahlangana singabaphilayo ekujabuleni ezake zadlubhela. So mina ngibona ngani into eqakatheke kakhulu njengoba ubona nje abantu bebaningi kangaka, siyabathandazela ukuthi khona beyenze into efana naleyi lakusasa.
Umdlali okhalelwe ngabaningi ukuba abe yingxenye yeqembu lamakhehla leli elidlalele leBarcelona uRonald Kitiza Sibanda uthi ukholise kakhulu njalo lethemba elokuba labantu ababukele lo mdlalo bajabule kakhulu bembona esenza adume ngakho.
Sikholisile njengoba kade ngithe sizodlala ama-legends eBarcelona, so bona abantu laba ababuyile babhadala bakholisile ukubukela ibhola sikade silidlala. Lokho engikwenza lokho akumangalisi, vele mina ngiyazazi ukuthi ukupasa nokucreate lama-tens yikho engikukwanisa kakhulu.
Oyengukapteni weqembu layile ndazo osengumsekeli kamqeqetshi weqembu le-Haumine ubeke ithemba Ndlovu uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo efana lalo angempela viki iqhutshwe minyaka yonke.
Singumuntu webhora ibhora alipheli emuntwini, yabusuphangisa ukudinwa, but I think kumele kwenziwe almost every year. Into enhle kakhulu for our country and for our former players.
Sikhangele ezinye indaba ezimayelana lo mdlalo wenguqu. Iqembu leHarare City lo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup lonyaka ngemva kokunqoba eleHaumine nge-3-1 ngomgqibelo, okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besidlisa linqotshwe nge-3-1 ngeleNamibia emdlalweni oqhutshelwe khona le kweleNamibia ngomgqibelo. Limpumela icho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emibili yokuzwana amandla eliyidlale ensukwini ezedlileyo njengoba phakathi kweviki edlileyo linqotshwe nge-1 kanyange leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukufuthelana kuzanu PF sokungenelwe ngabakubutho ngemva kokuba uGeneral Constantino Chiwenga ethule amazwi okusola ukuxotshwa mahlayana kwabantu baleli bandla.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. IZEC isithi sibhalise abantu abangu 2.3 million.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilala.
lontunga milinko mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.